mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vati vanotambira danho ratorwa nezimuseki rekuwedzera mazuva asi vanoti vana vari kunyora bvunzo vanofanirwawo kuwedzerwa mazuva ekugadzirira kunyora bvunzo
kuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vanyorese kuti vanoda kuzonyora bvunzo dzanovhemba tinokutambira nemaoko ese tichiti kunofanira kuwedzerwa zvakare nekuwedzerwa kwemazuva ekuti vana vawane gadziriro yakakwana vaine nguva nevarayidzi vavo vachidzidziswa sezvo zvikoro zvanga zvambomiswa kumashure uye varayidzi vacho vanozovabatsira kuita gadziriro idzi vakwanise kunge vawana mihoro inokwana inoita kuti vaine basa ravo nemazuro kwazvo
munyori mukuru weprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vati kuwedzerwa kwemazuva ekubhadhara mari dzebvunzo kwakanaka asi kana vabereki vasina mari hapana zvazvinoreva
chiripo ndechekuti hongu zvimuseki inogona kuti maexams madheta achinjwa asi kachikuru chiri papa ndechekuti vabereki vakawanda macivil servants nematicha even vakanzi vana vanofanira kubhadhara exam kusvika musi wekunyora havana kwekutora mari iyi nekuti mari dzerende havana mari dzekubhadharira vana vezvikoro havana saka ingori extension hayo hongu yekuti vanogona kufara kuti tinotambopuwa mukana asi vakawanda vakatadza kunonyora even paitwa extension nekuti vafanira kuti
vamajongwe vati chimwe chinofanirwa kuongororwa ndechekuti vana vari kuwedzerwa mazuva ekuti vabhadhare havana kugadzirira zvakakwana kunyora bvunzo idzi vatiwo vadzidzi vakawanda zvikuru vekumaruwa vanofanirwa kubhadharirwa mari dzebvunzo nehurumende
vana iva vari pabhadharirwa maexemfi havana kuverenga saka nyaya dzese idzi inyaya dzofanira kugarirwa pasi zvoonekwa kuti chii chaizvo zviri kuitika nekuti vanhu vakawanda vekumaruzevha havatogoni kubhadhara mari idzi dai surplus yekutaurwa navamuturi nyubeyo vatombobvunza kuti nhaye vana vari kumaruzevha vari kumapurazi vasina kubhadhara ezvamupinde vahurumende yavabhadharira fees ndoona zvitori zvinhu zvine musoro pane kuti varambo vachingoti takitenda vafanira kuramba kuchidedzera pasi vanoenda bhuruwai vanoenda bhuruwai vanhu vakamira pasaidi vakabatira mabhegi hapana anokwira nyange kati mwanokwirira bhazi kunotona hapana anokwira nekuti mari yacho haitoripo
mukuru wezimbabwe teachers association vasisiso ndlovu vatiwo vanofarira kuwedzerwa kwemazuva ekuti vanhu vanyorese
during the march period as we closed down there was a lot of confusion in halibaloo which affected the smooth registration and it could have disadvantaged some of the students
patakavhara panga paine nyonganyonga yakatadzisa vamwe vana kubhadhara mari dzebvunzo nekudaro kuwedzerwa mazuva kwanakira vamwe vana
kuwedzerwa kwemazuva uku kwafadzawo mumwe mubereki vatimoti maganga avo vainge vatadza kubhadhara mari yebvunzo yevana vavo mapatya panguva yakavharwa mukana wekubhadhara zimsec kuburikidza nemukuru wayo valazarus nyembeware yakazivisa mugwaro rakaburiswa nemuvhuro kuti mazuva ekubhadhara mari dzebvunzo awedzerwa kusvika musi wa2 gumiguru ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunuraijena